vachipa humbowo maererano nemafambiro ari kuita chirongwa ichi kukomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenyika vamachiri vati chirongwa ichi chiri kuitirwa kupa mukana vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vasina kana kuti vakarasa zvitupa.
We also believe that there are people out there like Machiri who might have already been a registered voter but have misplaced or lost my ID.
Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vakatonyoresa kuvhota asi vanogona kunge vakarasa zvitupa, saka tinofanira kuvapa zvitupa kuti vakwanise kunovhota.
Vati vaida kutanga chirongwa ichi muna kubvumbi asi izvi hazvina kuitika nekuti vakadonoka kupihwa mari nebazi rezvemari. Vatiwo kunyange chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, vashandi mubazi ravo havana mufaro nekuti havasati vapihwa mari dzavakashandira pamobile registration blitz yakaitwa gore rapera.
The officers who are in the field today, they are also disgruntled because they were not paid for last year.
Vashandi havasi kufara nekuti havasati vapihwa mari dzavo segore rapera.
Vati kunyange vashandi vakabhadharwa mari iyoyo pari zvino, mari iyi haichina simba sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo reZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheCivil Registry Department ichi chakakosha zvikuru munyaya dzesarudzo.
Inobatsira avo vakakwanisa kuanswa call yacho kunotsvaka zvupa kubva kutanga Mei kusvika pachaitwa presidential proclamation. Sekuziva kwedu kana paitwa proclamation election day zuva resarudzo na president tasvo inenge yakutovharwa zuva maviri pakura proclamation iyoyo, kureva kuti avo vaakuzoregister mazuva maviri apfuura paitwa proclamation vakuregister havo kuvhota asi havachakwanisa kunge vachivhota musarudzo dziri kutevera idzo.
Vaenderera mberi vachiti chirongwa ichi chakakoshawo kune vaya vakarasa zvitupa zvavo.
Kuti vakarasa zvitupa vari muvhoters roll kare havakwanisi kunovhota kana vasina zvitupa izvozvo, saka mukana iwoyo wakavhurwa kusvika musi wa31 July unovabatsira kuti vakwanise kungova nezvitupa kana kuti vangova nemapassports.
Machiri vati pane zvikwata 100+ nezvinomwe zviri kutenderera nyika yese kupa vanhu magwaro aya pachena. Vati kusvika pari zvino vapa magwaro ekuzvarwa anodarika shuru 100 kana kuti 103,992 zvitupa, vanodarika zviuru 50 kana kuti 96,491 uye magwaro evafi kana kuti madeath certificate anodarika zviuru 2 kana kuti 2,762. Vanhu zviuru 450 kana kuti 450,000 vakatora zvitupa pakaitwa mobile registration blitz kwemwedzi mitanhatu gore rapera. Chakadai munyori mubazi rezvemukati menyika vaGerald Gwinji vadzivisa kuti mapurisa ari kugadzirira sarudzo uye vave kutoronga kuti vachashandisa sei zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kubva kuRussia pakuchengetedza runyararo.
There are indications that we will be getting some peace, law and order.
Hongu tichapiwa zvikopokopo zvekuti tichikwanise kuchengetedza runyararo uye tichiri kuronga kuti tichashandiswa sei.
Vatiwo kunyange hazvo Public Service Commission yakapa Zimbabwe Republic Police mvumo yekupinza mapurisa 500 basa. ZRP inoda mamwe mapurisa zviuru 3 kuti ikwanise kuchengetedza runyararo panguva yesarudzo. ZRP ine mapurisa anosvika zviuru 45. Sachigaro vekomiti yezvekudzivirirwa kwenyika vari nhengo yeZANU PF Retired Brigadier General Levi Maishome vanomirira Mudzimwani vati vaGwinji nebazi ravo vanofanira kuona zvavangaita kuti ZRP iwane mari yekuita basa rayo, vachiti mhosva dzawanda munyika uye munzvimbo yavo munopondwa vanhu vatanhatu kana kudarika pasvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.